Vagari vakaita rombo rakanaka rekubatsirwa ava vari mumatunhu anoti Mutasa, Nyanga, Chimanimani nechipinge. Chirongwa ichi chinoitwa nechinangwa chekukurudzira utsanana kana kuti water supply, sanitation, hygiene and natural resources management kana kuti SeaWash. Vazhinji vevagari venharaunda idzi vange vasina zvibhorani nezvimbuzi zvichitevera kuparadzwa nemafashamo emvura yakanaya makore apfuura yaizivikanwa nekuti Cyclone El Nino. Vapita Maruma, mumwe wevagari venharaunda yemutasa, avo vanoti vakabatsirikana zvikuru nechirongwa ichi.
Zvakatibatsira zvikuru. Chikonzero ngechekuti takakwanisa kuti advantage yekuti takaitawo matoilets aibatsiwa kune vanhu vangari vulnerable. Touya pazvibhorani zvanhu zvakafa. Takakwanisa futi kuti zvigadzirwe.
Vafungai muneta vanogara muward 1 kumutasa. Vamuneta vanoti rubatsiro wakawana wagari wasimudzira nharaunda iyi zvakanyanya.
Vedhap wakabatsira mukukonsorora kwematoilets. Matoilets aya aita cater for girl child, saka pane marooms akaitwa separate anobatsira girl child nyaya yemasanitary wear.
Mumwe akawana rubatsiro ndiamai Memory Karinda vane mwana akaremara.
Ini ndandiri one of the beneficiaries pamalatrines just because ndine mwana ari chronically ill, ari mentally retarded, saka ndakakwana muprogramu. At what level latrine yangu ndo yakaitwa the best at what level, nekuti ndakaigadzira ine site yekuti kana zvirema waya mumawheelchairs wanokwanisa kupinda wachizvibatsira zvakadini zvakasununguka.
Muzvare Adeline Dzemwa anoti vazhinji vevagari vakawanawo dzidziso yakakosha ichabatsira vakawanda kwenguva yakareba pamusoro peutsanana.
Ndoda kuvatenda kunyanya nedzidziso. Vamwe hatikwanisi kusvika pane nzvimbo zvadzakaitirwa, asi vazhinji vakawana dzidziso pamusoro peutsanana hwenharaunda nemhuri.
Varobert Chawatama, mukuru anoona nezvemvura uye utsanana mudunhu reManicaland, vakataurawo pakutambidzwa zviri pamutemo kwezvibhorani nemapindu kuvagari, vakati nyaya yekugadzirira vanasikana nzvimbo yekuti vazvishambidze panguva yekutevera yange yanonokerwa zvikuru kuzvikoro zvekumaruwa. Vange vakamirira USAID Zimbabwe vari mutevedzeri wemukuru wesangano iri kana kuti Acting Deputy Mission Director amai Julie Nenon, vakati bazi ravo richaramba rakamira nevanhu vemuZimbabwe mukuedza kuzadzikisa kodzero dzavo dzeutano. Vakatiwo mushandira pamwe nevagari vemunharaunda idzi kwakapa kuti basa ravo rive nyore. Ndakamirira Studio 7 kwaSherukuru Mutasa, ndini Lweda Moyo.